mapurisa nemasoja aya vange vachitaura nemakombi pamwe neveruzhinji panzvimbo dzinomira makombi nematekisi. Mumwe wemapurisa aya uyo angodomwa nezita rekuti Superintendent Chabata vati vanhu vose munyika vanofanirwa kutanga upenyu hutsva vosiya zveuori. Vatiwo zvakakosha kuti vanoda kuita zvebhizinesi remakombi kana matekisi vaive vanonyoresa zviri pamutemo, vakakurudzirawo veruzhinji kuti vasiye tsika dzekukwira motokari dzisina kunyoresa zviri pamutemo.
Tinorarama here munyika isina mutemo? Ndosaka maona hurumende yauya yatinhatsaa, ngatidzokerei pane zuro tirarame muZimbabwe yatairarama kare. Zimbabwe ine mutemo, mumwe nemumwe achizviitira basa rake akasununguka. Chatiri kuda bedzi regularize operation, tifambire mberi nyika ibudirire. Kubva nhasi mukatoona tiine mauto tichifamba pamwe chete.
Mumwe mutyairi wematekisi vaisaac Gatya vati vanotambira danho remapurisa iri vakati ishuviro yavo kuti ivo mapurisa pachavo vachaita basa ravo nemazvo, vachisunganidza basa rokutakura vanhu zvisiri pamutemo kwete kushungurudza vanhu vanenge vachiita zvinhu zviri pamutemo.
Tinoda kuti vakwanise kuramba vachizviita, nekuti hatidi zvokuti vanhu vanoti itei nhasi mangwana voregedza mangwana zvotanga zvekuve disorder zvoreva kuti hapana mutemo wachengetedza. Saka tinoda kuti zvinge zviri zvinhu zveeveryday zvinochengetedzwa zvichitevererwa zvive nesupervision. Ndozvandiona zviri raiti.
Mumwe wamutyairi uyu asina kuda kudomwa nezita ati haafunge kuti huori hunopomerwa mapurisa huchapera sezvo ati mapurisa akawanda ane motokari dzavo dzinotakurawo vanhu zvisiri pamutemo.
Zvekutaurwa nemapurisa zvakanaka chaizvo, asi nyaya yavangu vachikombina nekuti vanhu vakakwira mota dzisina manhamba. Mota dzavo idzi dzina manhamba ndedzavo mapurisa. So nyangwe pakanzi pane operation hakuna kwazvinomboenda, bhozi mota idzo dzinongosvika dzodzorwa kuti dzobuda dziri dzavo, achitora mari iyo yega pachavo. So zviri kutinetsa kuti mota idzo dzibude murodhi. So tanichikumbira kuti ipapa hurumende ione zvekuita nemaroad blockwo futi asangonyanya kumalokeshen, especially malokeshen hatitombozive kuenda zviri furi malokeshen, bhozi unenge uchikuti wakadai wasangana neroad block marobots ukada kutingotsvika naijeni watobatwa. Saka tibatsirewo ipapo.
Veruzhinji munyika vave nenguva vachichema chema pamusoro pehwavanoti huori hunoitwa nemapurisa aya anonzi anoita basa rekutsvaga chiokomo homwe kuvatyairi pamaroad block. Mumazuva mashoma apfuura apo masoja akapindira mune zvematongerwo enyika, veruzhinji vakafara zvikuru sezvo mapurisa akambopedza mazuva asiri pamaroad block. Nezuro mauto nemapurisa vakatura mashoko ekuti vachange vave kushanda vose. Mumashoka vakataura pakugadzwa kwavo semutungamiri wenyika nemusi wechishanu vaemarson Mnangagwa vakati kubvisa huori munyika ndechimwe chezvinhu zvavachakoshesa. Vakatiwo vose vanoita zveuori vachabatwa nemutemo. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishava.